Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera anhasi kuri musi wechishanu Gumiguri 2020 Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nezuro. Masangano anoona nezvesarudzo anotambira nekusuwa kumiswa kwaitwa sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa muna zvita gore rino. Dare repamusoro-soro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vanobatwa nechirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro Manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevasere sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi nezuro. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende yazivisa nhasi kuti hakuna sarudzo dzichaitwa panguva iyo chirwere cheCovid-19 chinenge chichinetsa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga vazivisa izvi mugwaro reGovernment Gazette nhasi. Muna kurume gore rino hurumende yakatara denda reCovid-19 sedambudziko renyika yese sezvo chirwere ichi change chave kubata nekuuraya vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, mutemo uyu uchipo. Kune sarudzo dzemaby-elections dzakawanda dzange dziri kutarisirwa kuitwa munyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemakanzuru neMDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Kune dzimwe sarudzo dzange dzichifanira kuitwa zvichitevera kushaya kwevamwe vamiririri venzvimbo idzi, asi mutemo waburiswa nhasi wave kureva kuti sarudzo idzi hadzichaitwa. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni varatidza kusafara nezvaitwa nehurumende vachiti izvi zvinonyima veruzhinji mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Saka ini semakungira angu ndinoti nini, kana mabyelection asingakwanisike kuti aitwe, hurumende inofanira kuti munguva ino irambidzewo mariko iwawo kubva muparlamendi, mariko iwawo kubva kumatunhu kuitira kuti vanhu varambo vane vanovamiririra.
Vamakoni vaudza Studio 7 kuti havagutsikani nechikonzero chehurumende vachiti semaonero avo sarudzo dzinogona kuitwa sezvo nyika yave kuvhurwa zvekare uye paramende yacho iri kuita basa rayo mazuva ose.
Tinoona kuti basa renyika harina kumira, riri kuenderera mberi. Tiri kuona izvo vatungamiri venyika kana vatungamiri venyika nemafirst lady vanongofamba mumatunhu nguva yese yakanga ine lockdown order iyoyo zvichireva kuti zvinogona kuitika kuti maelections aitwe.
Mutevedzeri wemutauro wemdc alliance vaclifford shatwayo vaudza studio 7 kuti yasvika nguva yekuti vanhu vasimuke kuti vamiririrwe nevanhu vavakasarudza.
Ruzhinji rwezimbabwe richasimuka, ruzhinji rwezimbabwe richazvinzvifambe, nekuti nyika ino inofanira kuiswa muoda nenyaya yekuti varume ava nevakagava vekuzanup vari sirias vatori kutoda kuparadza nyika yezimbabwe. Zvinotaridza kuti dhemokrasi kana utongi hwejekerere havadi kana kuhuona hunge huripo.
Asi munyori mumdc tv Douglas Monzora vati COVID-19 idenda rakabata nekuuraya vanhu vakawanda, nekudaro vanotambira zvataurwa nehurumende sezvo zvine chinangwa chekuchengetedza veruzhinji munyika.
Ndofunga pari zvino tasvika pafiga inoita 9 nhengo dzemdct dzakaita dambudziko rechirwere ichi. Saka chirwere chiriko mazviro kwazvo, saka tinozvinzwisisa zvaitwa naminista izvi hazvina kuitwa zvakananga isu, zvaitwa zvakananga nyika yese.
Izvi zvatsinirwawo nemushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi. Vamugwadi vati kuita sarudzo panguva ino kunogona kukonzera kupararira kwecovid-19 sezvo mapato ezvematongerwo enyika achizoita misangano yekutsvaga rutsigiro. Izvo zvinogona kupinza veruzhinji munyatwa.
Saka hationi paine zvakashata pamatanho aya. In fact zvinhu zvinotokurudzirwa ende zvinofanira kutendwa, zvaonekwa zvakakodzera kuti ayo ngatimbochengetedzai, timboisa upenyu kumberi. Avo vanoti zvaivisiri zvaitirwei, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika kubva musi wa1 January kusvika muna December, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika. Ende chavanotsvaka kunyanya vemdc alliance vava kuti vati toda kudzokera muparamend, toda kudzokera kumakanzuro, hakusi kutsvaka kumiririra vanhu asi kuti kutsvaka kupamba upfumi hwenyika nekuda kwecorruption huri hwatanga tichiona kumakanzuro akasiyana-siyana.
Pane nhengo dzeparamende dzinodarika 40 dzemdc alliance dzakadzingwa muparamende nemdct, kwozotiwo dzimwe dzakafa nedzimwe dzakadzingwa muzanu pf. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makateerera kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave.
Dare repamusorosoro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kumusha weHatfield vakafanobata chigaro chasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi, vati vafadzwa nomutongo waturwa nedare repamusorosoro. VaKomichi vati vakatadza kuita musangano wavo nekuda kwechirwere cheCovid-19, izvo zvakaita kuti mazuva aiva atarwa nematare adarike.
Takatadza kuita zvinhu izvi nekuda kwecovid yakaita kwira zvikuru munyika yedu yeZimbabwe. Saka takazama kuita kongresi nguva yecovid tikatadza, nokuti iko hurumende kupfuudza namapurisa vakatirambidza, neministry of health zvakare atirambidza. Saka mazuva anga atarwa nesupreme court anga apera, saka takaendesa nyaya dzedu kumatare.
VaKomichi vati vatotara mazuva ekuti vanhu vadomwe vachazenge vachida kukwikwidza chigaro chekuva mutungamiriri webato reMDCT, vakati vatara 13 to 20 zvita kuti vaite musangano wavo wekunosarudza achazenge achitungamirira MDCT.
Kare kuti Congress yedu taiisa madates kubva musi wa13 kusvika musi wa20 December tichaita Congress yedu ipapo.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vose vakadzingwa kukanzuru kana muparamende havasi kuzobvumidzwa kuuya kumusangano wavo, uye vachiti havasisiri nhengo dzebato ravo.
Vese vakadzingwa kudare reparamendi, vakadzingwa kucouncil, havasisiri mamemba kana kuti nhengo dzeMDCT. havakwanisi kupinda mumisangano iyi, uyezve havakwanisi izve kuva vatungamiri vanomira kuti vasarudzwe. Saka tiri kutarisira kuti vese akaitwa record haasi memba yedu. Uyo ava memba ye national executive, provincial executive, district executive, ward executive yerimwe bato risiri MDCT haakwanisi kuuya kumisangano yedu. Saka ndo chisungo chatasunga ipapo, ndo kuwirirana zvakare kuti tichaita manominations.
Vamonzora vatiwo dzimwe nhengo dzese dzebato ravo kana vane makore anodikanwa vanogona kukwikwidza chigaro chemutungamiriri webato iri. Vamonzora vatiwo sarudzo dzavo dzichange dzichiitwa nesangano ravachawirirana rakasununguka kuti sarudzo dzive dzejekerere.
Tichaita appointment next week ndofunga ye independent election commission. Isu seMDCT handisu tichaita run congress yedu. Tinotsvaga vanenge vakazvimiririra vari independent, ndo vachaita manominations ese pamwe chete ne congress yacho. Ichaitwa sokutara kwataita kubva musi wat.
Vamonzora vashoropodzo wokutorwa kwemuzinda wavo nevechidiki vari kugarapo, vachiti vanoda kuti vatungamiriri veMDC neMDC Alliance vabatane. Asi vamonzora vati vechidiki ava vabuda mugwara remusangano. Asiwo vapo gore-gore vari kutungamirira vechidiki ava vari pamuzinda weMogensangrai House vatiwo vari kufamba negwara remusangano uye vatambira nemufaro mutongo wapiwa, vachito vanotarisira kuti panozosvika 30 mbudzi vatungamiriri vavo vanenge vatevedzera zviri kudiwa nevechidiki zvekuti vabatane.
Tiri kufara nazvo, zvinhu zvakatinakira. Zvinoratidza kuti matambudziko aripo pakati pevatungamiriri anokwanisa kugadzirisika nenguva pfupi iyoyi. Gore rinouya tinotarisira kunge tane pati takuita tese tabatana, takubatanidza pati.
Vagore-gore vatiwo hapana ari kuzovabudisa pamuzinda weMogensangrai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vazivisa nhasi kuti vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vakabatwa nechirwere ichi mushure mekunge mumwe mushandi wekumuzinda weWhite House amai Hope Hicks vakawanikwawo vaine chirwere cheCOVID-19. Kubatwa kwavaTrump neCOVID-19 kwaitika mazuva mashoma vabva kuita gakava rekutanga nevari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vachinyora paTwitter yavo, vaTrump vati ivo naMai Hicks vatotora matano ekunge vari kwavo voga apo vanenge vachirapwa. VaTrump havasi ivo mutungamiri wenyika wokutanga kubuda pachena kuti vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson, mutungamiri weBrazil vaJair Bolsonaro nevamwe vakabudawo pachena vachizivisa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vanoti kubuda pachena kwavaTrump chinhu chinofanirwa kupembedzwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kubatwa chirwere cheCOVID-19 kwaita mutungamiri wenyika kuno vaDonald Trump, zvino zvinoita kuti tese tivashuvire kuti vaite quick recovery. Hopefully vanoramba vakasimba. We want everyone to get better. So tinovashuvira kuti in the course of the next few weeks he will do okay. But obviously, tinoraisa makwestions akawanda kuti how is he going to do given zera ravo, because tinoziva that chirwere ichi chinonyanya kukonzera ma bad effects kune vati kurei sebazira rao wa Trump wari 74 years old. Saka ndo mwatinenge tishita risira kana wabata chirwere kipamwe vachazoda more medical support. Hopefully that won't be necessary for him.
Ko iko kubuda pachena kwaitwa na wa Trump kunorevei kumhuri ya America.
Kubuda pachena kwaita wa Trump kuti vane chirwere checovid-19 ndizvo zvatinotarisira kuvatungamiri venyika nemaleaders pasi rese. Nokuti chirwere ka ungabata chirwere especially zvirwere zvinoparadzirwa secovid-19 kuzivisa hama neshamwari nevari padhuze vamunoshanda navo zvinhu zvinenge zvakanaka, so that munhu wese aite maprecautions aya atagara chikurudzira kupfeka maface mask, kuita social distancing, kuavoida macrowds especially muma indoors kana vanhu vaita macrowds voita outside. Saka izvi tinozvikurudzira, ende kubata chirwere checovid-19 haifani kunge iri like a prison sentence. It's unfortunate because it can happen to anybody. Hazvinei kuti mutungamiri, hazvinei kuti ndipastor, hazvinei kuti munhuwo mupfumi murombo.
Kubatwa nechirwere kwaitwa mutungamiri weamerica uku kunosiyawo papi vamwe vanga vachine fungidziro yekuti chirwere ichi hachiko.
Kubatwa chirwere kwava Trump should be a wake-up call for any leader out there and for all of us sevanhu pasi rese kuti tinofanira kuteedzera zvatiri kuudzwa nemachiremba nevanhu vanoita public health.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro idzva raburitswa neUnited Nations rinoratidza kuti muDemocratic Republic of Congo mune kurwisana kwakanyanya uye mauto ari kutyora kodzero dzevanhu pasina zvaanoitwa, izvo zviri kuwedzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Vachitaura nemusi wechipiri mudebate revari kukupidza musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vari panyanga pari zvino vakayambira kuti havasi kuzotambira zvichabuda musarudzo yevanhu vachashandisa poso pakuvhota, vachiti kuvhota kwakadai kune kuburidzirwa kunoitika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Mamwe matunhu emuAmerica ari kuwedzera urongwa hwekuvhota kwevanhu vachishandisa poso. Tsvakiridzo dzakaitwa muAmerica dzinoratidza kuti vatsigiri veDemocratic Party vakawanda vari kutsigira kuvhotwa pachishandiswa poso zvichienzaniswa nevatsigiri veRepublican Party. Varairidzi vakawanda vanoti mari yavapiwa nhasi nehurumende yekuti vayamurike ishoma zvikuru. Varairidzi ava vanoti chavari kuda imari yavaitambiriswa kare iri yemadhora ekuAmerica. Nonurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi wekwachenda mbuya kwaRusape vafambai fambai vati mari iyi shoma zvikuru sezvo pasina zvainokwanisa kutenga.
Nyaya yemari yawedzerwa iyi imari shoma shoma asa haina zvainoita. It's just a drop in an ocean. Haikwani kana kutenga chiita semonoto taitengi kana kesi yeshuga zvayo. Saka hai, imari shoma tinoti hurumende haisati yatiitira kana chinhu. Ngai tiwedzere mari inokwana kuti tikwanise kurarama.
Sachigaro werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObed Masaraure vati kunyange mari iyi ikabatanidzwa nemari dzemihoro yavo haidarike madhora zviuru zvishanu zvinodiwa kuti mhuri yevanhu vashanu vararame pamwedzi.
Varairidzi vatambira mari inokwana 1500 RTGS nhasi ichinzi ndiyo 40% yakavipwa nehurumende. Mari iyi tikaiverengedza nevanga vagara vachitambira inosvika pa 5000 RTGS panguva yekuti mari inodiwa kuti vanhu vararame vazvidyire vari vashanu mumhuri iri kunzi ya 17,000 RTGS. Idzo iri figure yatinoona kunge iri pasi zvakanyanya. Sazvoreva zvikuru kuti kutambura kwevarairidzi hakusi kuzopera.
Munyori mukuru weprogressive Teachers Union of Zimbabwe va Raymond Majongwe vati chiri kunetsa ndechekuti mari iyi haina kubuda munhaurirano uye ishoma zvekuti hairaramise vadzidzisi vari kukwangwaya nenhamo.
Tiri kuti 40% iri kutaurwa nehurumende iyi haina kubuda munhaurirano. Nepamusana pekuti mutemo wecollective bargaining unoti mari kana ichibhadharwa inotanga yaitwa nhaurirano. Toonesana nepamusana pekuti tiri kudavira kuti hurumende painoregister maunion inenge ichiziva kuti iri kuitei. Zvino maunion aya aregister yakuramba kunosangana nemaunion.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vati mari yawedzerwa yakafanana nemutoro wembwa. Vati vadzidzisi vanofanirwa kuwedzerwa mari kuti idarike madhora zviuru gumi nezvishanu kuti vararame sevanhu.
We are rejecting this offer because it is meaningless and impoverishing. The current level of the salary is very low, and when you give 40%, you are almost giving nothing to the educators.
Mari yakawedzerwa ishoma zvekuti wakawedzerwa ne 40% hapana kana chiri kuwedzerwa. Saka itotengi mari ishoma zvikuru.
Hurumende inoti yafanopa vadzidzisi mari iyi kuti vafanobatsirikana apo vanenge vachiita nhaurirano munyaya dzemari yemihoro. Mune imwewo nyaya, vadzidzi vakawanda vapfekedzwa nguwani dzedzidzo vari kumba kana kuti virtual nekuda kwekutyira kuti vakaungana pachikoro chechinhu University of Technology sezvavanogaroita makore ese vanoparadzira chirwere cheCOVID-19. Mumwe aswera akapfeka nhumbi dzedzidzo nhasi ari kumba ndimuzvari Vimbai Naishe Chitauro, avo vanoti vaishuvira kupembera zuva ranhasi vari kuchikoro nevamwe. Muzvari Chitauro vati vatadza kuona zvanga zvichiitika kuchikoro sezvo vanga vasina mabhanduru ekuvhura madande mutande.
Nyangwe hazvo zvichirwadza, tanga takatarisira kunge tiriko nehama dzangu dzese neshamwari dzangu dzese tose tinyatsofara chese takawanda chipamwe chete, but hatina kukwanisa. Haini kukwanisa kuti ndione fesho, handina kukwanisa Wi-Fi access hapana, ZBC yacho hapana. Saka kuti tinyatsoti tione zvaitika hatitombozvida zvaitikako.
Asi mumwewo vakanzi vange vari pachikoro nhasi nekuti vakaita zvidzidzo zvepamusoro vaIgnatius Sakala vati mufaro wavo mushoma sezvo vamwe vavakadzidza navo vatadza kunge vari pachikoro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapfekedza vadzidzi vakapedza zvidzidzo zvavo vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri, asi vazhinji vavo vanga vari kudzimba dzavo vachiona zvanga zvichiitika padande mutande. Kamera Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mitambo yekriketi iri kudzoka munhandare nemusi wesvondo kwapera mwedzi minomwe yakasendekwa parutivi nemhaka yekutya kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira vechikwata chenyika chemachevrons vari kupinda mudzinhandare vakamirira zvikwata zvipfumbamwe izvo zviri kurwira kutora mukombe mukuru uyu. Mitambo iyi iri kuitirwa munhandare dziri kwaMutare, Bulawayo, Kwekwe neMuharare. Muteveri wemutambo uyu vaLorenz Wekwete vanoti kudzoka kwemutambo uyu kunombopa veruzhinji kwekutandarira sezvo mitambo ine chaunga senhabvu isiri kutambwa.
Ya mashoko anofadza chaizvo nekuti vanhu vazhinji vacho vemuno munyika munomu vanga vakamirira kutanga kwebhora nekuti vazhinji vacho vanosapota bhora. Asi kriketi isport ine vanhu vavatsigirawo vakati wandei, saka vanhu vanowana chekwa vachinovavaraidza muno munyika munomu. Cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
Gwaro rabva kuZimbabwe Cricket rinoti makwikwi aya ari kusimudzwa nemutambo mukuru muQueen's Sports Club muBulawayo, umo muri kusangana zvikwata zviviri zvemuguta iri, Queens neAmakhosi. Queens iri kutungamirwa naChristopher Mpofu uyezve ine vatambi vakawanda vemachevrons kusanganisira Sean Williams, Chamu Chibaba naLuke Jongwe. Amakosi iyo ina Ansley Ndlovu sakapteni wayo yakaunganidza shasha dzemutambo uyu dzakaita saBrian Chari na John Nyumbu. Asi Skandaraza, Craig Ivan, Brendan Taylor, Ryan Bull, Prince Mashaure, PJ Moore nechikwata chavo cheHarare Kings vakananga kumutare Sports Club uko vari kukweshana neGreat Zimbabwe iyo iri kutungamirwa na Tendai Chisoro. Vamwe vari munzira iTakashinga iyo inotambirwa na Roy Kaila, Regis Chakabva, Elton Chigumbura, Timsent Maruma. Tinotenda Mutombodzi na Shingi Masakadza avo vari kuenda kukwekwe Sports Club kunotamba ne Mid West. Mid West ina Tarsai Musakanga sakapteni wayo uyezve ichitambirwa na Kao Mumba na Nevu Madziva avo vane mbiri mumutambo uyu. MuHarare muri kusanganawo zvikwata zvemo Gladiators ne Rainbow idzo dziri kusangana muHarare Sports Club nesvondo zvekare. Vatambi vecricket ava vari kushandisa zvekare mitambo iyi kugadzirira rwendo rwavo rwekuPakistan urwo ruriko mwedzi uno. Muongorori wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti kudzoka kwemitambo yemuno zvichabatsira kuvaka chikwata chenyika chema Chevrons.
Tichokufara nazvo ende izvi tinozvikurudzira kuti cricket yadzoka especially nokugarisa kwangaita izvi zvinengwa zvakuapa chance yekuti vanenge vakuwana experience yekuti vanozotambira nyika vanenge vatobusta maskills avo ende zvinozobatsira in the long run chiti chakutarisira kuti tita kwanisa kuva competitive nation like we were before.
Zimbabwe nePakistan dziri kusangana mumitambo mishanu yezuva rimwe neema T20. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chelive talk na 8 p.m. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Zvongo yediapera rigaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu kana kuti 7,850 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevaviri nechirwere ichi nezuro. Masangano anoona nezvesarudzo anotambira nekusuwa kumiswa kwaitwa sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa muna zvita gore rino. Dare repamusoro-soro rinobvumidza MDCT kuendesa mberi mazuva ayo eCongress yechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo vanobatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kutsakazo. Ixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Skobokhobo enkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hheyi, kunzima lapho enkayi zakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esilayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha ewadini yami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale kanjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulithana kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakufunda kanani. Emasimini lakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo
indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili ngoba abantu labana bafika baluthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulandelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi ngithini kwenu ukuthi kani uyamambe ukuzibabanye abukho engcene kunayo enamba yesikinayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulile isibili akwenza ngendlela efeyi. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi sengajanuwari sebra march azizange kwenzakala khonoko abantu banikwa ngo-December langojanuwari elamashi imali yabuya ngojuni ngathemba ukuthi lithi lazabisa elosebra labuya ngojuni ngathemba ukuthi lazabisa ekamashi ayizange yabuya kwaze kwafika udecember 2019 bathe sebebuya ngodecember 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bebenefitha laphana kuhlela amadela kusenzelana amasawu futhi lami umuntu oke wahlela idela akusamelanga azize ineke abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo umuntu bengahlela kukhangelela ukuthi ongazange afole idela sekumele ahlelekile yiyo indlela elikhulu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga
khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali
ukudla lokhu kade kuyi-8 months ngo-December kutholakale amabele ne-cooking oil ne-bean 10 months enyari katholakala i-rice ne-cooking oil ne-bean khangelela ukuthi this month ithole futhi i-rice ngabasiyabesenzalo bathi amabele asese kule-rice lebhize cooking oil base belihlele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazasinika se-December January and February
okuvela kuhulumende-ke
hhayi thina lapha kakuhle sikubonayo okuvela kuhulumende asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka uko-Chief Sikhobokhobo eNkayi. Njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakwa-Ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-MDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esizweni esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi. Kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sihamba mhlaka 13 September, sathengela 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGaldi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Ndikutshengisela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi ifuel abanama-challenges of fueling for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Ukumbe zikhona izinhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguzi, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza i-plant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazi buya, ngoba kumele kube i-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi i-plant yangikhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo
eZambia? Laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections ethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana kulamanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi kungaphi, ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besiyimbate ilegestadivila khona, esibonise ukuthi bona sebaricha sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale kwahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le-women yabo-young ladies khona lapho. Kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingani litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Yeyo ngasiyela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqhakathekileyo kakhulu. Mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana bezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana nabantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezavulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa, khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande. Nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imvali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecouncilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo lawa, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ungani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali kokwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufana ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka kubulawayo esiye plant so kuqhakathekile ukuthi izenzana indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana neplumtown iplumtown kufanele ukuthi ibe 100% isikalanga koga kube yisikhalanga kuphela iplumtown ngoba iplumtown yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo sana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babukazi
Loge ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yelokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye lenhlanganiso yeWorld Food Programme WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi ukungani kuhle kwezulu kanye nokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abanengi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele awukuqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu sina indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi sibomuhlala ekhaya imali yangkhona siyayithola ngapho
amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane mnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ajengaba izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokulisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Idlala sibulile kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki. Vele kakula into ethengekayo, akula mali. Sakwazi ukuthi sikwenze ukuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima. Inkobe lime kathe ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansela wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe. Njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Simo sendlala kubi. Kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye imali yasawungakwazibona 10 kg yafika ku-110. So umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle. Ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo. Zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi singcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabo mama Human Development Association of Zimbabwe iWaters uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kweWFP
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenile yomuva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezwale yane social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalapha kusese social welfare yodwa
Inhlanganiso World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo yestudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlangano yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures, lama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo, behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngaba-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala kobulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzani PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yeNational Youth Development Trust ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lela.
Kwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi Ungikhumbule.
Udlangile, Mambazo siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukunyini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.